Ndinino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taisa rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Muchangwa vanova ivo gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko. Amai Muchangwa, mungatitsananguro here kuti chirongwa chekubaiwa nhomba yeCovid-19 chamira sei pari zvino?
Chirongwa chekuvhakisinitwa kutanga tinoda kutenda zvikuru President E.D. Munangagwa nekuti vakamhanya zvikuru nehurumende kuona kuti mavaccinations auya. Munoziva kuti malockdown, atinoti malockdown anoitwa aya, anokanganisa zvikuru nyaya yekuti ikonomi yedu tinoziva kuti tingangotiri informal. Naizvozvo munhu vakawanda vanoda kuti vapute panze, kungave kunotengesa, kungave kunoita sebhizinesi ravo ravanenge vachiita kuti vagoisa chikafu patebo. Hino kana wanzi lockdown, zvinoreva kuti mhuri dzakawanda dzinobva dzatadza kubuda dzichinoita zvadzinoita kuti vagopona. Saka President kumhanya uku kumhanya kuunza mavaccine kwakaitika chitendawo nyika yeChina yakaonawo zvakakodzera kuisawo Zimbabwe pamusoro. Nekuti dzimwe nyika vanoti vanawo mavaccine asi ukanga vachiva vanenge vakuda kuti vachinotenga vanoudzwa kunzi ha motombomira muri pasi pelist yakati. Saka toda kutendawo China kuti yakatiisawo pamusoro senyika akauya mavaccines iwawa. Ende tinotarisira kuti tione kuti vanhu vedu vabaiwa. Ii nhomba kai takakura chingoitwa manhomba. Nizvozvi dzainetsa dzikaonekerwa vaccine inobaiwa nanhasi maBCG yatinotaura vana kana vazvarwa ndo imwe chetero ivaccine iyoyo. Saka ii vaccine.
Pane zvirongwa here zvamuri kuita kuti mudzidzise veruzhinji kuitira kuti vawane vimbo nenhomba iyoyi yeSinopharm iri kubva kuChina?
Tatora nguva yakareba zvikuru tichishandisa Ministry of Health and Child Care maexperts achitsanangurira vanhu kuti mishonga yese inouya munyika medu vanotoiongorora kuona kuti iri sefi kune vanhu vedu. Vanoramba kuti havadi kuratwa handidzoti vanenge vachizoti COVID-19 vachazoirwisawo sei. Nyaya yekuti rwise chirwere ii pamusoro pekuti tiri kunzi tikeze maoko, tiite social distancing, tigara takapfeka mask tikurusa kuvaccinate. Saka ndizoti vana veZimbabwe vari kuteerera vachiteerera mameseji anenge ataurwa nevatinoti maexperts edu. Vaccine iri harina kungouya kuZimbabwe chete. Vaccine rinonzi Sinopharm iri rekuChina raenda kunyika dzakawanda zvikuru kunana Hungary, kunana Brazil, kunana Indonesia, kune nyika dzakawanda. Iko kuChina kwacho ivo vari munhu muchinese vashoma vari muno muZimbabwe vakatobairwawo iroro. Manje izvozvo zvinoratidza kuti confidence yacho kana paine anofunga kuti ai chichinhu chinenge chakangogadzirwa vana muZimbabwe chete, aiwa iri vaccine rakatoongororwa rikaongororwa malaboratory eChina rikaonekwa ririro rinobatsira. Saka tiri kufara nokuti vanhu vari kubayiwa. Hatisati tanzwa pane dambudziko guru rakanyanya kuitika vakabayiwa wacho kunze kwatakatombozwa kuti umwe akabayiwa pakangoita rush ipapo. Otherwise vanhu vese vari kungobayiwa navice president vacho venga vakabayiwa, vana mangwana vakabayiwa, vakawanda vakabayiwa, mamwe mamembers edu ekuparliament vakabayiwa ende vanhu vari kungofamba vachienda. Saka nyaya yekuti izvo vanhu vafunge kuti vaccine iripo kuingakanganisa upenyu hwavanhu, aiwa itoripo kubatsira kuti vanhu utachiwana hwecorona hudzikire. Kana hazvirevi kuti kana wabayiwa zvinoreva kuti hwaimmune kuti vhairasi chaingove pauri, asi zvainobatsira ndezvekuti inowikena kushungu hwevhairasi hwatinoona kuti ndo hunouraya vanhu. Saka chinhu chakatonaka chikuru ndiri kusangana nevanhu vakawanda chaizvo vari kubvunza kuti vanoda kubayiwa.
Mungati imi phase 1 yechirongwa ichi yafamba sei?
Ndiri kufara kuti phase 1 yedu yakatanga zvakanaka, iri kuenderera mberi, ende phase 2 iri kusvika. Apa munoziva kuti kwakauya mamwe mavaccines akati zvinoitwa ekuIndia wari kuuya. Isu satitarisi nyika imwe chete, asi tinotarisa kwaari mavaccine kuti kana anguuya abairwe vanhu vedu.
Takanzwa mutungamiri wenyika vachitaura ivo kuti ivo nevamwewo vari muhurumende vachange vachibayiwa mumasvondo maviri anotevera. Urongwa uyu uchafamba sei?
Sokutaura kwavakaita mukuru wenyika vekabhineti vachange vachizobayiwawo pasecond phase ipapo mazuva ari kutevera. Saka ndozvo ndizvozvo zviripo, haurongwa huri kurongwa neministry of health, nekuti vanhu vese vakaiswa mumafezi. Fezi yekutanga yakanzi ndevavo vatinoti mahealth workers vanoshanda muzvipatara mumaclinic. Then pane vatinoti mahealth workers ari mumaministry anoti defense, kumahome affairs, kumapurisa. Pozoitawo vamwewo vangadaro vaine vatingati vulnerable, vane vakura, vakwegura, ndo vakaiswa mufezi 1. Phase 2 ndiyo ichazopindawo maticha ese nevamwe vakadaro. Phase 3 yobva yazongoti munhu wese anoda kubayiwa obayiwa. Ende toda kuti vanhu vese vazive kukosha kwekukoshesa upenyu kunoitwa naPresident E.D. Munangagwa. Ndiko kuti vaccine iri hapana anobhadhara, riri kubayiwa mahara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.